Zviro kwazvo mukano wakanaka kudzoka pakati pevanhu ava vechispanish zvakare mangwanani ano. Uye handizivi kana Jim ari kuzvibata izvi. Oh, ari kurekodha. Ndichine rekodhi yakaitwa nekwaya duku yechispanish pandakanga ndiri kuno kumashure uko pamwe nehama Garcia. Zvino ndakanganwa karwiyo kavaisindiimbira asi ndaizokada. Zvino vana vaya iye zvino vose vatove vanhu vakuru uye vakatowana. Ndinonzwa kubva kwavari apo neapo. Zvino pandafamba ndichipinda mangwanani ano ndokuona Joseph muduku, uye zvino zvanyatsoita chimwe chinhu kwandiri uye ndanyatsofara kumuona. Uye zvino ndine shoko rimwe randinogona kutaura muchispanish. Munoda kurinzwa here? Hareruya. Ndife ndakakanganwa shoko iri. Ndaive ndiri kuedza kuti mumwe mudzimai Matsi andinzwe pane imwe nguva. Zvino ndinogona kuchitaura zvisiri izvo, munoona. Asi zvandinonyatsorangarira ndezvekuti oiga ndizvo ndinzwe inzwa oiga. Uye handife ndakakanganwa. Gloria Dios. Zvinoisoshamisa. Oh, ndakava nemukana wekuva muchivakwa chiparamende Mexico City ndichitaura navo zasi ikoko. Ndakafara zvikuru. Zvino ndaipota ndichi ndakanga ndiri muFinland mushure mokunge ndabva kuno, uye nguva dzose zvinondirangaridza pandaitaura nemudzimai muduku wechifin. Vakaenda neni uko kwavanodana kuti Bethany, nyika yoga yoga ine pfungwa dzayo. Ndiri muri kuwana here maungira? Ndiri pedyo sa here neicho? Muri kunzwa zvakanaka here? Ko izvi zvakadini? Mudzimai muduku uyu aiva munhu muduku akaisonaka, asi akanga akaita seni? Aifarira kutaura zvakanyanya. Zvino muturikiri mudzimai aitaura achikasika, uye muturikiri haana kugona kuzvitaura nokukasika kwakakwana kune zvaaida kutaura. Zvino aibva amira uso hwake hwobva hwatsvuka oti, ndichavaona vaya machinda ebhabhironi. Asi munoziva ndakacherechedza kuti dzose shiri dzose dzinoimba nechirungu. Imbwa dzinohukura nechirungu. Vana vanochema nechirungu. Ndinoshamisika kuti dambudziko redu ndeipi zvakadaro. Asi mumwe nomwe wedu anofunga kuti mutauro wedu ndiwo uchava mutauro wemumurenium. Ndizvozvo. Asi isu takagamuchira mweya mutsvene, ichi ichokwadi, nokuti tine mutauro wekudenga. Tine hama Rowe pamwe nesu pano mangwanani ano, mumiririri anobva kuWashington. Ndinotenda kuti akashanda pasi pemapurezidendi mashanu kana matanhatu, mapurezidendi manomwe. Uye munoziva manzwiro andiri kuita ndimire apa papuratifomu ino ndichitaura paine murume wakadai agere shure kwangu. Asi chapupu chake nguva dzose chaive chemhando yepamusoro kwandiri, uye kunyanya apo iye ndinotenda kuti aive muLutheran kana ndisiri kukanganisa, zvichida mukatorike kana muLutheran. Uye akati iye zvine maererano nokukambaira nepasi patende mumusangano wemapendekosti. Zvino akasimuka pakupedzisira akazienda paaritari. Uye paakadaro Ishe vakaburukira paari ndokumuropafadza zvikuru zvokuti ndinofunga kuti anogona kutaura zvichida nemitauro minomwe yakasiyana-siyana. Zvino akati akaedza mumwe hauna kushanda. Zvino ndokuedza mumwe hauna kushanda. Uye ndinotenda kuti anogona kutaura chispanish zvimwe chete sezvamunoita imi mose. Saka akaedza yose uye haina kushanda. Zvino onai, munozivei? Mwari vakanga vakaisonaka. Vakadzika vakamupa mutauro waakanga asina kunge amboedza kumashure, ndokuti unoshanda. Ndizvozvo ndinofunga kuti ndizvo zvazvishange zvakaita kune rimwe divi. Ndine ndangariro zhinji mumwe mangu dzechechi duku uko ndinotenda yaka ndakanganwa kuti iri kupi. Iri nechekuno pane imwe nzvimbo pedyo neTonto Street. Uye ndinozvirangarira izvozvo ndinogona kufunga shoko rokuti Tonto Street apo paimbova nechechi yeSpanish Apostolic. Ndanga ndichiti kumufundisi, ino ingava nzvimbo yakaisonaka yokuva nerumutsiriro, pane nzvimbo yakawanda, chechi itsva, vanhu vakanaka. Saka ndinofunga kuti ichange iri mugwara rokuzova nerumutsiriro nerimwe ramazuva. Imi zvinamatirei mwoyo yatova nerumutsiriro? Zvino ndine tariro yekuti kunongori kudzokororwa kweizvo zvataive nazvo uko kune imwe chechi. Ndinorangarira ndakamira muruvazhe ndakaziembera pamusoro pefenzi kukwira nokudzika nemigwagwa ndichiedza kubvapo ari manheru. Waive zviro kwazvo mufaro wandisina kumbokanganwa. Uye ndine rekodhi remadzimai madiki mandara neama, vakaimba nokugadzira record. Zvinova edza kuimba tenda chete. Zvinova kanga vasinganyatso chigoni munoziva. Vaiti panzvimbo yokuti only believe, vaiburitsa kuti ionye believe munoona. Uye ndinorangarira Rabeka, mwanasikana wangu, Sara, zvinova izoti, baba, imbai, tiridzirewo rekodhi duku, riya revaduku. Panzvimbo yokuti Spanish, vakanga vasingagoni kutaura shoko iroro, vaiti, vasikana vespinach, vasikana vaduku vespinach, vachimba tenda chete. Zvino ndinorangarira vakatevera musangano, rumutsiro rwakanga rwuripo panguva iyoyo, vakatevera musangano nzira yose kusvika kumahombekombe ekumadokero. Uye ini, chimwe chinhu chiduku chakabatirira mwoyo wangu patakabva kucalifornia, hama moneni nehama Brown, kumusorosoro kuchivakwa cheparamende. Zvino pandakaenda ndichidzika nemuimba iyi usiku uya, vana vaya vakamira imomo vachiimba kuti, ane hanywa newe, makamborunzwa nemumishana kana mimvuri, ane hanywa newe. Nguva zhinji munyika dzevatorwa, panzvimbo dzekurwira, dzekunetsana kwepasi pano, ndichiedza kuunza maridzo yaKristu, ndinorangarira vasikana nevakomana vaya vachindiimbira chimbo ichi, ane hanywa newe. Nemumishana kana nemumimvuri, achiine hanywa newe. Nokudaro kwakave kufemera kukuru betsero. Pandasangana nemufundisi wenyu wakanaka, uye ndafara zvikuru kuona kuti church imhenyu, uye mune chivakwa chikuru chakanaka pano mamunogara mose, nenzvimbo yokuisa motokari yakawanda. Inongori nzvimbo chaiyo iri mumaoko emweya mutsvene, kana tikagona kumuita kuti aione, uye nokuziva kuti tiri kudanira rumutsiriro. Iye ndinotenda kuti anorwupa.
Tonight we're at Brother Outlaw's church.
Church ye Outlaw. Church ye Jesus name. Miri kune rimwe divi. We have Outlaw. Ndinotenda mu ndewe church ye Apostolic Zakari. Ndinotenda vanokudana zita rayo Church Jesus name. Ndinofunga kuti ndewe chi apostola pakutenda kwavo. Saka tichange tiriko nasi maneru. Zvino hatisi kuti kuchechi yechi Spanish. Zvino chiuya ikoko. Nokuti imi garai panzvimbo yenyu yebasa. Zvino kuchazova negungano guru reChristian businessmen kutanga China mushure mokunge shumiro dzavharwa mune mamwe machechi nechina. Zvino convention iyi vachazova nevatauri vemhando yepamusoro uyezve Oral Roberts pamwe neimwe hama yechimethodist ichangobva mukuponeswa. Uye vanoti munhu anotaura zvine chisimba, uye ndire chokwadi chokuti muchanakidzwa pamaconvention aya. Zvino imi vechidiki, vane gungano ikoko revechidikiwo zvakare, sekuziviswa kuchangoitwa nehama. Ini ndichaita kuti vana vangu vange variko kuitira kuti vagopindawo imomo. Uye saka zvino uyai ikoko, tichafara kuva nemi. Mwari vakuropafadzei mose. Uye zvino ndinoda kuzarura Bhaibheri tigoverenga rimwe reshoko rake rakaropafadzwa. Uye ndasarudza mangwanani ano kwechinguvana, handisi kuda kukuchengetai kwenguva yakarebesa. Zvimwe zvatichaverenga, chimwe chazvo chinowanikwa muna 1 Samueri, chimwe chinowanikwa muna Isaya. Uye ndinoda kuverenga kubva muna Isaya kutanga. Uye ndi muri kunzwa here zvakanaka kwese kwese pakati pama microphone aya? Kwandiri anoita sokunge anonyanyisa kudairira. Handizive kuti sei muri kunzwa here zvakanaka kunze uko. Simudzai ruoko rwenyu. Zvakanaka, zvakanaka. Zvino ndakati shoshomerei zvishoma. Saizvozvo zvakabva mukutaura kwakawanda. Uye kubvira ndakave pano nehama dzechispanish angada kuita makore gumi nematanhatu apfuura, ndinofungidzira kudaro, zvichida makore gumi nematanhatu kana gumi nemanomwe apfuura. Zvakanaka, ndanga ndiri kungoparidza kubvira ipapo. Nokudaro ndakanga ndaneta zvino ndikati, uye ndichakaneta asi ndichiri kungoenda mberi nenyasha dzamwari. Zvino ngatizarurei kuna Isaiah 40, chitsauko 40 chaIsaiah, nechitsauko 1 kana chitsauko 3 chaSamueri wekutanga. Zvino patiri kunge takabata nzvimbo idzi kuti tiverenge shoko,
ndinoda zvino kuti isu tikotamise misoro yedu kwechinguvana tinamati.
Our Heavenly Father, we are grateful today for this privilege of standing in this lovely sanctuary.
Baba vedu wokudenga, tinotenda nhasi nomukana uyu wekumira muchechi yakaisonaka, yakakumikidzwa kuna Mwari uye nekubasa rake. Uye sokuziva kwatinoita kuti varanda venyu vakamira seri kweplatform iyi pano kana kuti pulpit nguva zhinji, uye neupenyu hwakakumikidzwa kushumiro yenyu. Uye kuti izvi mangwanani ano zvinodzosa ndangariro, ndangariro dzerumutsiriro rwakanga rwave kutanga nemweya mutsvene wakadzika uri muchimiro chechiedza chikuru seshongo yemoto, zvino chikataura kuti maridzo inofanirwa kutsvaira pasi pose. Uye zvino nhasi izvi zvave nhoroondo, maridzo yatungira moto kubudikidza nevarume mhare mushure mokuiona, saOral Roberts naTommy Osborne naTommy Hicks nevamwe vakawanda. Zvino kubudikidza nekushingaira kwatakaita pamwe chete, tinoona kuti maridzo yatungidza moto werumutsiriro munyika yose iri pasi pedenga yemharidzo yechipendekosti. Kune izvi tinopa kutenda nerumbidzo kwamuri, o Mwari samasimba. Uye zvino nhasi tinonamata kuti muchagadzirira mwoyo yedu kugadzirira kubvutwa kukuru kuchaitika nenguva isipi, tinotenda. Uye kana mwoyo yedu isiri muchinhano chaizvozvo kana kuti chipi zvacho chamakatichengetera, tinonamata kuti mutiregererewo kutadza kwedu uye mozotaura kwatiri kubudikidza neshoko renyu. Ropafadzai mufundisi wechechi ino, madhikoni ayo, matrustee, pamwe neungano yose, nengo. Ropafadzai kwaya duku ii, muridzi wepiano, vanoridza vose pamwe chete. Ropafadzai avo vanopinda napamasuo enzvimbo ino. Dai vachibuda vashandurwa nguva imwe neimwe, vaswededzwa pedyo nemi kudarika zvavanenge vari pavanopinda. Zviitei Baba, uye dai zvikava saizvozvo kunyange mangwanani ano, nokuti takumbira nomuzita raJesu. Amen. Zvino tichizarura bhuku raIsaya chitsauko 40, tinoverenga: nyaradzai, nyaradzai vanhu vangu, zvinoreva Mwari. Taurai mashoko anonyaradza kune Jerusarema, danidzirai kwavari kuti kurwa kwavo kwapera, kuti zvakaipa zvavo zvakanganwirwa, kuti vapiwa neruoko rwaJehovha zvakapetwa kaviri pamusoro pezvivi zvavo. Inzwi rounodanidzira murenje, gadzirai nzira yaJehovha, ruramisirai Mwari wedu mugwagwa mugwenga. Mipata yose ichazadzwa, makomo ose nezvikomo zvose zvichaderedzwa. Pakanzongama pachatwasanudzwa, pakasaenzana pachaitwa bani, uye kubwinya kwaJehovha kucharatidzwa. Nyama yose ichazviona pamwe chete, nokuti muromo waJehovha wakataura izvozvo. Zvino mubhuku raSamueri, Samueri wekutanga, chitsauko 3, ndinoda kuverenga ndima 1, 2, ne 19. Zvino mwana Samueri waibatira Jehovha pamberi paEri, asi shoko raJehovha rakanga richinzwika kashoma pamazuva iwayo. Pakanga pasina chiratidzo chaive pachena. Zvino zvakaitika kuti nenguva iyo Eri wakati avata pasi panzvimbo yake, uye meso ake zvino akange onera madzerere asingagoni kuona kwazvo, mwenje waMwari usati wadzima mutemberi yaJehovha. NaSamueri akanga avata pasi pakanga pane areka yaMwari. Jehovha akadana, zvino iye akati, ndiri pano hangu.
The 19th verse, and Samuel grew, and the Lord was with him.
Ndima 19, Samueri akakura, Jehovha akava naye, uye iye haana kutendera kuti rimwe remashoko ake riwire pasi.
Oh, that would be enough text that we could speak on here for a month. And we could draw much context from
magwaro akakwana atinogona kutaura nezvao pano kwemwedzi. Uye tinogona kutora zvidzidzo zvakawanda kubva pane zvaverengwa izvi zvinobwinya. Asi mangwanani ano, uye tinongori nemaminisi angangoita makumi maviri kuti tibude nenguva kwayo kubva. Ndinofungidzira kuti Sunday school yapera kana kuti inotevera izvi handizivi. Asi zvisinei, ndinoda kushandisa musoro wekuti inzwi raMwari mumazuva ano okupedzisira. Inguva inoshamisa zvikuru. Tinocherechedza kuti patiri kutaura nezvapo mugwaro kuti zvakanzi pakanga pasina chiratidzo chaive pachena mumazuva aSamueri. Nokudaro, pasina chiratidzo, Bhaibheri rakati vanhu vanoparara. Tinofanira kuva nechiratidzo, uye zviratidzo zvinouya kuvaprofita, uye ishoko rashe rakataurwa kwavari. Zvino tinoona kuti Eri akanga asiri muprofita. Eri waiva muprisita, uye akanga ava kukwegura, nemeso ake akanga ave kuona madzerere, uye akanga asisaone kwaanoenda. Aiva murume mufemu zvakanyanya. Zvino akanga ava kurega basa raMwari richigara risina kuitwa. Uye zvakafanana nezvazvakaita nhasi. Ndinofunga kuti chechi, mapato nemasangano vanga vari mumunda wekuvhangera kwenguva yakareba, uye vave kuchitanga kudekara, uye basa rashe riri kusiyiwa risina kuitwa. Shoko rechokwadi, nokuti chechi pachezvayo yave kuona madzerere. Zvino tinoda nhasi inzwi raMwari kuti ritaure pakati pedu kuti dzosazve. Zvino onai, Eri wakanga avata pasi, uye kuona kwake kwakanga kokundika. Aive muprisita, uye vakanga vasina chiratidzo chiri pachena kubva kuna Ishe. Zvino chishuwo chikuru, uye Mwari vakavimbisa kuzadzikisa zvinodikanwa panguva yacho. Vanogara vachidaro, uye tinoda inzwi raMwari nhasi kuti rizadzikise zvinodikanwa zvenguva ino, kuti risangane nenguva iyo yatiri kurarama mairi. Zvino mushure mokunge azvivimbisa, tinogona kunyatsozorora zvedu kuti achachengeta vimbiso yake. Ndirwo ruvimbo urwo mutendi anarwo mune musiki wake, kuti akavimbisa kuzadzikisa zvingadikanwa. Uye nhasi, chimwe chezvikonzero sei chechi iri muchinhano chairi ndechekuti kune manzwi akawanda, mamwe manzwi akawanda ari kukwezva chechi kubva painzwi raMwari, kusvikira ndinopokana kuti pane vakawanda vanganzwa inzwi raMwari kunyange rikatotaura pakati pavo. Pamwe havatomborinzwisisi nokuti rinenge riri chinhu chavasingazive. Vasvika zvino pokuti vanyatsozvimisa pamanzwi emuzuva rino. Uye kana tikacherechedza mugwaro redu rataverenga kuti inzwi raMwari rakava chinhu chavasingazive, uye ndizvo zvazvaitawo zvakare nhasi kuti inzwi raMwari kune mamwewo manzwi akawanda. Uye kana Mwari vakavimbisa kuti ivo vaizoripa kwatiri, uye kana mamwe mazwi achipesana neinzwi raMwari, zvadaro rinenge rave inzwi remuvengi wedu kuti ritivhiringidze kuitira kuti tisanzwisise inzwi raMwari kana rataura. Zvino tinocherechedza kuti chaive chiri chinhu chakafanana kune izvo zvaiva zviri Eri naSamueri. Asi Eri akacherechedza pakarepo kuti aive mwari, uye kwaive zvemazviro kwazvo kumhurwa kuna Eri, nokuti inzwi ramwari richitaura kuna Samueri rakanga ramuudza maererano nezvaikanganiswa naEri, nokuti akanga atunhidza vana vake uye vakanga vave kutora mari nenyama kubva pazvipiriso. Zvakanga zvisina kunaka uye vakanga vari kuita zvinhu zvisiri izvo zvinopesana neshoko ramwari. Zvino Samueri aiva chinhu choga icho Samueri aigona kuita kwaive kungotaura nemazvo, uye akanga aine kakuzengurira mukuzviita, nokuti zvakanga zvichinyatsopikisana nenzvimbo yaakatumirwa kuti arererwe mairi Eri pamwe nemutemberi. Asi Eri akati, taura hako maona. Zvino akamuudza nemazvo izvo zvakanga zvichazoitika, kuti Samueri kana kuti zuva raEri rakanga rapera semuprisita, nokuti Mwari vakanga vataura uye Mwari vakanga vari kutumira shoko ravo kubudikidza naSamueri muprofita. Maberekerwo ake akanga asinganzwisisike ndokukumikidzwa kunaShe kubva achiri mwana muduku. Mwari vakataura naye semwana vachimugadzirira basa rakanga riri mberi. Zvino nguva yaEri yakanga yave kupera. Kune manzwi akawanda kwazvo munyika nhasi zvokuti chinhu chakanyatsooma, nokuti chinouraya inzwi rechemweya. Pane manzwi akawanda epfungwa, manzwi makuru evarume vakuru vanoshandisa njere, vokuti muzvirano zvavo zvokushandisa njere vanozunguza ndudzi. Havasi vanhu vakangonyuka, asi vanozunguza nyika. Vanounza masangano makuru pamwe chete, muserere huru dzinoyevedza. Zvino munhu anobva ati vhiringikei. Zvakakwana kuvavhiringidza zvekuti zvinhu izvi sei zvichienderera nokubudirira, uye kune mazwi anosimuka uye achiita zvinhu izvi, uye zvinoita kuti inzwi ramwari riiswe hamenewo nechekumashure, inzwi ramwari rechokwadi. Uye inzwi ramwari vanoti, ko tichaziva sei kuti inzwi ramwari? Nokuti zvanhasi kareko raive mumuprofita akasimbiswa. Zvino nhasi ko tichaziva sei kuti inzwi ramwari? Nokuti kuratidzwa kweshoko remuprofita, iri ndiro muprofita wamwari. Uye inzwi ramwari rechokwadi rinongounzazve Mwari uya wemazviro kwazvo mupenyu wemweya, pamwe neshoko rake remweya nekuratidzwa kwepamweya kweshoko rechokwadi. Zvadaro tinoziva kuti inzwi ramwari, nokuti uya zviya zvemwe kune zvimwe zvakawanda mune zvimwe zviyero zvinopotsa zvaridzikatidza, asi rangarirai, richavaima, richauya, richazviita. Zvino pane inzwi nhasi munharaunda dzezvematongerwo enyika. Irori inzwi guru, uye vanhu zvemazviro kwazvo muzuva rino guru rezvematongerwo enyika vano zvese zvangosangana-sangana mumachechi avo nezvese. Uye nguva dzakawanda idzo dzatichangobva mukuona nguva shoma yapfuura, kuti inzwi rezvematongerwo enyika zvemazviro kwazvo rakatosimba kudarika inzwi ramwari mumachechi, nokuti vanhu vemuamerica havangadai vakaita zvavachangobva mukuita. Maona, vangadai vasina kuzviita. Dai inzwi ramwari ranga rakachengetedzwa riri benyu muchechi, vangadai vasina kukanganisa zvakadai. Asi inzwi rezvematongerwo enyika rakanyatsosimba pasi rino nhasi kudarika inzwi ramwari, kusvikira vanhu vakatengesa kodzero yavo yeudangwe yechikristo nokuda kwemugove wemukurumbira dzidzo nesimba rezvematongerwo enyika zvinonyadzisa kuzviona. Chinhu chaicho icho chavaka nyika yedu apo payakavakirwa, vanhu vakafuratira ndokuvhotera chinhu chatakabvira kune imwe nyika, uye Plymouth Rock neMayflower nevamwe vakauya kuno ndokuvaka upfumi hukuru uhwu hwatiinahwo. Ndicho chinhu chaicho chatakarwisa zvikuru kuti tibude kubva machiri, tazvidzosera pache zvedu mumusungo wacho, nokuti Bhaibheri rinotaura kuti zvichange zvakadaro. Zvino urongwa hwaEri muprisita panzvimbo yemuprofita, muprofita ishoko uye muprisita aive chechi, zvino zvakasvika panzvimbo yokuti yakatanga kuregedzeka zvokuti vanhu havachaziva shoko, havarinzwisise. Zvino unogona kuritaura asi havarinzwisise nokuti havana kuridzidziswa. Pauro wakati, kana hwamanda ikapa ruzha rusinganzwisisike, ndiani anozoziva kuzvigadzirira hondo? Vanhu vakadzidziswa kunzwa inzwi rechechi, hwamanda yechechi. Tine vakawanda musunday school yedu kudarika vamwe vose vavari navo. Hazvina chinhu chazvinoreva. Tine vakawanda musangano redu kudarika vane vamwe vose. Ndisu gurusa pakati pemasangano ose. Munoona, ndiyo mhando yeinzwi iro vanhu vakadzidziswa kunzwa. Mumigwagwa vanoenda kunotora vanhu vovaunza mukati makumi ezviuru zvakapetwa zviuru, vari mumbuserere huru vovaunza mukati. Chii chavari kuda? Ndisu tine chechi hurusa, ndisu tine ungano yakakurisa, ndisu tine Sunday school ine nhengo dzakawandisa, meya weguta anouya kuchechi kwedu. Izvozvo zvinogona kunge zvakanaka, asi kana chechi imwe chete iyoyo isina kudzidziswa kuinzwi raMwari, hwamanda yeevhangeri zvinobatsirei? Zvino kana chinhu chikasimuka seicho chichangosimuka muhurumende yedu, chii chakaitika? Chechi haina kuziva inzwi rehwamanda, uye havana kuziva zvokuita. Vimbiso huru yekubudirira, hofori yezvenjere ichipinda, zvino vakanyatsodarikira izvo zvakafanotaurwa neBhaibheri ndokuzviunza mukati. Munoona, inzwi rezvematongerwo enyika, uye rakaratidza kuti rakakurira inzwi rezvekunamata, kana kuti vangadai vasina kuita zvavakaita inzwi reevhangeri. Nokuti takavimbiswa zvinhu zvakawanda, takavimbiswa kubudirira, uye pasina kupogana tichakuwana. Asi zvakadaro, izvozvo hazvina zvazvinoreva kumutendi. Zarurai mubhuku yavaHebheru pachitsauko 11, moteerera kuna uya mutsvene Pauro achitaura kuti ivo mumazuva akare vakafamba vakapfeka matehwe emakwai nematehwe embudzi, vachishayiwa vasina nzvimbo, vasingakwanise kupinda muguta. Ndakanga ndiri kuverenga muNicaea Council, apo nyaya huru dzakasimuka paNicaea, Rome, makore mazana matatu mushure mokufa kwaKristu. MuNicaea Council huru, apo chechi huru yakanga yakamirira izvo zvakanga zvakanaka, vaida Bhaibheri. Zvino vatendi vatsva vemuRome, vechechi yekutanga yeRome, vakanga vaisamo dzidziso dzevanhu dzokuti sokudai tine Kisimusi. Kisimusi, Kristu haana kumboberekwa nezuva remakumi maviri nemashanu azita seni. Anditi makomo eJudhea ainge aine chando, uye iye zvinopesana nezvimwe zviprofita zvose zvemubhaibheri. Akazvarwa munguva yepfumvudza sekuzvarwa kunoitwa makwai ose. Sei akazvarirwa mudanga panzvimbo yemumba? Aiva gwayana. Sei asina kungomhanyiswa kuaritari kana kuaritari yake kwaakarovererwa muchinjikwa? Akatungamirirwa kumuchinjikwa unotungamirira makwai kunourayiwa. Aiva gwayana, zvino akazvarwa panoberekwa makwai. Asi mudoona kuita zvakadaro vaiva nemhemberero yekuzvarwa kwamwari wezuva rinova pane zvemuchadenga zuva mumazuva mashanu kubvira pana zvita 20 kusvika zvita 25. Hapana kana kumbofamba kunoitika kwezuva. Zvinoenda zvichisiyana zvishoma nezvishoma zuva nezuva, rotanga kureba richireba kusvikira parinozorebesesa muna chikunguru. Uye zvadaro muna zvita mune zuva rakapfupikisa. Zvinongova diki iyi yemusi wa25 kubva musi wa20 kusvika musi wa25 vaiva nemutambo wemurome nemhemberero yezuva rekubarwa kwamwari wezuva. Saka naizvozvo Jupiter aiva mwari weRome, zvino vakangozvipfekera imomo vachiti zvino tichatora mwanakomana wamwari pamwe nezuva rokuberekwa kwamwari wezuva, kwave kuzvibatanidza kuti zvive mhemberero imwe huru. Zvinopesana uye zvinhu zvakawanda zvavakapfekera imomo. Zvino apo vanhu vamwari vechokwadi vaida kugara neshoko saPolycarp, Irenio, Martin, varume mhare dzakare dzoutsvene vaida kugara nechokwadi. Zvino pavakaunza Nicene Council, vamwe vevanhu ava vakanga varambwa kusvikira vaprofita vakauya vachibva murenje vasina chimwe chavakapfeka kunze kwechipenga chedehwe rehwai kugara mumusangano iwoyo, asi vaiziva shoko ramwari. Asi mukurumbira nemazuva gumi nemashanu ezvematongerwo enyika aive azere neropa ndokurikurira. Zvadaro takazova nechiuru chemakore ezera rerima munoona. Asi Mwari vakavimbisa kuti hwamanda iya icharira zvakare. Nguva dzose vanhu vanoteerera kuinzwi rechokwadi reshoko. Nguva dzose dzvera zvaunoita neshoko. Inzwi rezvematongerwo enyika. Zvino isu muno muAmerica nepasi rose tine inzwi rinotaurira pamusoro nhasi. Ndiro inzwi reHollywood ratapa pasi rose. Rega mumwe munhu abude muHollywood aine chimwe chinhu, unozochiwana chave munyika yose. Zvino tinoona kuti vasimudzira chiyero kumadzimai edu pamapfekero nemagadziriro evhudzi. Vanogadzira mapfekero iwayo. Chechi inofanira kuziva inzwi rehwamanda yamwari pane izvozvo. Asi pane nyonganyonga yakawanda nokuti munoona vamwe vachiita zvakadaro semienzaniso. Usambofa wakazvifananidza nemienzaniso wakadaro, nokuti zvinoparara nguva dzose inzwa inzwi ramwari kuti anoti kudini pamusoro pazvo. Uyewo tinocherechedza kuHollywood vanosimudzira zvinhu. Zvinoregai ndingotaura kwechinguvana pane izvi tisati taenderera mberi. Paive nechinhu chakabuda nguva shoma yapfuura, icho mumwe murume muHollywood. Hapana chandinopomera murume uyu, zvino munhuwo anofa akafirwa naKristu. Asi kungokuratidzai, vakagadzira kamwe kanhu kaduku kanonzi vana vaduku vaikati hula hoop kanawo zvimwe. Zvino kana makambocherechedza kunyadzisira nezvimwe zvinotevera boka iroro muvana vaduku, hazvina kunaka. Zvino Hollywood izere neavo vanorwa nepfuti. Zvino munhu wese anoziva nhoroondo anoziva kuti vanhu vaya mumazuva iwayo akare vaiva varwi nepfuti samachinda akasiyana siyana. Vakanga vasiri vagari vemunyika vakarurama, vaiva vapanduki, vaive vakafanana naAl Capone naDillinger. Vane mutambo wekuHollywood wavanoti paterevhizhen wavanoti Gunsmoke. Zvino ndakanzwa pamonita nerimwe zuva kuti muchinda anotamba Anes kana zvimwewo kana Anes kana kuti ndakangana kuti zita rake anonzi ani, anofanirwa kunge achitora anomiririra Matt Dillon, uyo wakanga ari sherifu muKansas. Zvino Matt Dillon aiva mbwende yakashata. akapfura varume makumi maviri nevasere nekumusana vanhu vasina mhosva akabuda kunze kwedodge seat zvino ndokuno vahwandira seri kwechigwenzi zvino kana munhu achinge auya zvino mumwe munhu aimudana omuudza kuti kune mumwe munhu wakaipa akanga ari kuuya iye zvadaro aigara kunzeko kana munhu uye ava kupinda aibva amupfuura nekumusana iye zvino tinoona kuti atori muchinda mukuru anouya sei zviro kwazvo kusimudzira chivi asi vana vadiki vemunyika yedu vanogona kukuudza zvakawanda nezvamat dylan kudarika zvavanogona kukuudza pana zvajesu kristu zvitoro zvezvinhu zvakachipa chitoro chehanzu makazara makarembedzwa zvipfuti zvidiki zvidiki zvematoi nenguwani duku idzo dzaunogona kutenga kwese kwese zvakanaka kuzvipfeka asi ndiri kungokutaurirai munoona zvino avo vezvokutenga nokutengesa vanotora zvinhu izvozvo voita mamiriyoni amadhora kubva pazviri tine ratinoti St. Patrick's Day tine aya atinoti mahoridhe ezvinamato zvino vezvekutenga nokutengeserana vakazvitora zvino vanoita mamiriyoni emadhora Mother's Day zvitsumbu zvemaruva sei zuva roga roga rinofanira kuve zuva rinoremekedzwa kuna amai vane kume kwavari vachembera enda unovaona izvozvo zvinotokosha kudarika maruva ose aungavatumire kana uzvimwe munoona asi vanozvitora iroro inzwi uye tinonyatsobatsirana naro hazvina kunaka zvemazviro kwazvo asi uchaita sei munoona ndiri kuedza kusvika pane imwe nzvimbo pano pandinokutaurirai chimwe chinhu izvo zvandinotenda inzwi harichanyanyowanikwa inzwi ramwari zvino tinoona kuti ndivo vakaisa chiyero chemaitirwo uye vakambocherechedza here vakomana vedu vadiki vave vana Ricky naElvis kana uine mwana ane zita rakadaro richinje nokukasika mudane kuti number 1 kana 2 kana wozvimwe usadaro zvakashata unoti zita rine mutsauko wei sei chokwadi rine zvarinoreva zita rako rinoreva zviri hunhu hweupenyu hwako zvino hama Branham ave kuita zvemanhamba kwete handisi ndiri pana zvanzi najehovha sei zvakaitika kuti apo jakobho akararama sezita rake semunyengeri mbavha jakobho zvino mwari pavakamushandura vakashandura zita rake mwari vakashandura sauro kuva pauro simoni kuva petro zviro kwazvo rine zvarinazvo zvino riki naelvis nemamwe mazita akadaro mazita echimanje manje emuamerica anokandira mwana pakarepo mune zvakadaro munoona here zvandiri kureva zvino ndine tano yokuti handizo zviri nani ndizvidzore ndisazoenda kuresa nazvo munoona zvandiri kutaura izvozvo hamungazvinzwisise asi zvinhu zvose izvi hazvinzwisisike nemunhuwo zvake havazvibate nokuti vane maitiro mamwe chete ndiwo oga avanoteerera manzwi aya pane inzwi revanoshandisa pfungwa communism vachivimbisa chinhu chavasingagone kumira nacho uye zvakadaro vanhu vomuamerica vakawanda vakaputirwa mucommunism zvino ndakabva mucommunism nzvimbo dzecommunism waro mugermany kudivi rekumabvazuva reberlin vaiva nemazimba makuru ekuratidza kunze unofanira kumbopinda mukati madzo hadzina kana kumbopedzwa upfumi hwenhema hwavari kuedza kusairira pamusoro pezvimwe zvinhu uye murussia nzvimbo yakaberekerwa communism iyo makore akawanda apfuura pandaingova muparidzi wechikomana ndingati makore makumi matatu nematatu apfuura apo Nazism, Fascism, necommunism, zvakanga zviri kusimuka. Ndakati ndinotaura muzita raShe zvose zvichizoguma zvave muchicommunism. Asi makambofunga here? Mwari vakatisiyira nzira yokubuda nayo kana tikaitora. Panongori nechikamu chimwe kubva muzana cheRussia chiri mucommunism. Chikamu chimwe kubva muzana. Asi ndicho chikamu chiri kutonga.
1% of communism. 1% of Russia.
Chikamu chimwe kubva muzana checommunism. Chikamu chimwe kubva muzana cheRussia ndicho communism waro. Asi vanotonga. Uye chinhu chimwe chete. Hollywood injimbo imwe asi ndivo vari kutonga. Zvingaita chikamu chimwe kubva muzvitatu kana zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvevanhu vanogara muUnited States vanoenda kuchurch uye inhengo dzechurch asi vanotonga mumasangano iwayo. Communism chainoda ikoko kuti inzwi ramwari risimuke pakati pavo zvino rinozoinyadzisa. MuFinland apo mukomana muduku uye paakamutswa kubva mukufa nezvaria zvino vakanga vari kundiudza zviri kure nemasquare matatu apo pakamutswa mukomana muduku uyu mukufa. Masoja echicommunist maRussian vakamirapo nesarutu yechiRussian uye misodzi ichimhanya ichidzika nepamatama avo vakati tinogamuchira Mwari anomutsa vakafa. Kuregedzeka kwecheche yekatorike necheche Lutheran nemamwe ose ayo masangano uye vakatora mari yose vachivaka masangano uye pasina chavanopa kuvanhu vanorarama sezvinoitawo vanhu vose. Panofanira Russia chainoda muprofita anouya panzvimbo aine shoko raShe anogona kuvhara miromo. Zvadaro zvikamu makumi mapfumbamwe vanobva vatora masimba. America chainoda inzwi remuprofita waMwari anogona kumira achitsiura Hollywood nekutsiura zvinhu zvose izvi nemuzita raJesu Kristu. Zvino chechi yemweya mutsvene inobva yatora masimba ekutonga. Nyonga nyonga yakawandisa, munoona manzwi akawandisa anopikisa achipesana naro. Chechi inzwi rayo imwe neimwe iri kuda kuwedzerwa nhengo. Baptist iri kuvada vose, Methodist iri kuvada vose, Presbyterian tose tinawo awa. Uye zvinoita sokunge makatoriko ndiwo achatora vose uye vachazviita. Ndiro chairo inzwi raMwari rinobva muBhaibheri rino vachatonga. Asi Mwari wokumusoro-soro ndiye achatonga pakupedzisira. Vatsvene vachatora simba rokutonga rimwe zuva. Bhaibheri rakadaro. Vachatora simba rekutonga. Kune manzwi akawandisa uyewo kune inzwi remuprofita wenhema. Inzwi rakaisoshata. Munhu anozvidana kuti muprofita. Muprofita chaizvoizvo muparidzi. Shoko rechimanje manje rokuti muprofita zvirokwazvo rinoreva murume anoparidza ari pasi pechizoro.
A man who stands and calls himself a prophet.
Pane munhu anomira achizviti muprofita uye achiramba shoko raMwari, achiramba zvokwadi yaMwari kune manzwi akawanda. Nguva shoma yapfuura vanga paine imwe hama kunze uko vanga vachindiratidza pokupinda napo muno, asi ndinofunga haana kunzwisisa kuti sei ndaramba ndichikwidza nemugwagwa ndokunotendeuka ndokunodzoka. Kana uri pano hama, ndine zvandanga ndiri kuteerera. Dzanga dziri shamwari dzedu dzechitema.
They got a temple here and they call it the Elijah Muhammad or something. Young Elijah Muhammad.
Vane temberi kuno uye vanoidana kuti the Elijah Muhammad. Kana zvimwewo Young Elijah Muhammad. Vari kusimuka neinzwi uye vachiti ivo ndivo inzwi richabudisa rudzi rwevanhu vechitema kubva munyonganyonga iyi.
You see the very thing. They're Muslim this year. They're mosque.
Izozo munoona chinhu chaicho. Muslim yavo iri pano. Mosque yavo. Ko auoni here kuti zviri seri kwacho zvakashata.
The colored people just like the white people, brown people and yellow people.
vanhu vatema sezvakangoitawo vanhu vachina vanhu vebrown nevanhu veyero kwete kudzokera kuchimuhamadhi asi kudzoka kuna kristu zvacho zvepakutanga zvinodzidziswa nebhaibheri chimuhamadhi chinopesana neshoko zvino ndakava nemukana wekutungamirira kuna kristu vechimuhamadhi zviuru gumi panguva imwe chete kudurban South Africa.
It produces nothing but psychology.
Hapana zvimwe zvachinobuditsa kunze kwekushandisa pfungwa. Zvekushandisa pfungwa zvakanaka kana zvekushandisa pfungwa zvisingarambe shoko. Asi zvekushandisa pfungwa kana zvave kuramba shoko zvadaro zvokushandisa pfungwa hazvina kunaka. Kunopa ruzha rusinganzwisisike.
Everything else will pass but God's word.
Ipapo zvinhu zvose zvichapfuura kunze kweshoko ramwari Jesu akataura kudaro matenga nenyika zvichapfuura asi shoko rangu harizopfuuri saka munoona kuti tinofanira kugara neshoko inzwi akawandisa anovhiringidza zvinhu vanhu vanosimuka havazivi shoko zvino vanotaura zvinhu uye zvichida zvinoita sezvine musoro communism chinhu chine musoro munhu wese takafanana hapachina vaya macapitalist vezveupfumi vose vave macommunist wakambomira here ukafunga kuti izvi iri mutsiriro rwenhema zviri communism uye wakazviita zvakafanana ndei avo jesu wakati mweya miviri ichange iri pedyo nepedyo zvokuti dai zvaigoneka waitonyengera vasanangurwa uye zvose izvo zvina dhiabhorosi kucheyamiswa kweizvo zvakasikwa namwari chivi kururama kwakacheyamiswa nhema izvokwadi yataurwa zvisiri izvo upombwe chiitiko chakagadzwa namwari kwatiri chacheyamiswa kwese kusatenda kucheyamiswa kwekutenda unofanirwa kuramba chokwadi kuti ugotora zvazvakacheyama munoona kwasanudza manzwi aya aedze neshoko ugoona kuti ichokwadi here taigona kungoramba tichienderera mberi pane manzwi aya emuzuva rino asi nguva yedu yapfuura asi kune manzwi akawandisa zvokuti vanhu havachaziva zvokuita mumethodist achapedzisira ave kunzwa muparidzi wechibhaptisti voenda ikoko vombonoti gare zvishoma ikoko zvino vobva voenda kulutheran uye mumapendekosti vane mapoka akasiyana-siyana rimwe rinomhanyira kune rimwe uye rimwe kune rimwewo zvadaro vachienda vachidzoka zvinoratidza kuti hauna kugadzikana inzwai inzwi rake herinoi iri pano rakanyorwa pabepa inzwi inzwi richasimbiswa kana riri rechokwadi vevachechi havachaziva zvokuita zvematongerwo enyika zviri munyonganyonga zvinhu zvose zvinoita sokunge zviri munyonganyonga vanhu vanomhanya vachibva pano chimwe chinhuwo chobva chasimuka rimwe bhatye rimwe jasi pandaive muromu vane zvipikiri gumi nepfumbamwe zvakasiyana-siyana zvakasimbiswa izvo zvakabayirirwa muruoko rwajesu uye panongori nezvitatu asi zvakadaro vane pakanyorwa kunzi zvipikiri gumi nepfumbamwe zvakasiyana-siyana zvino zvine mutsauko wei kuti ndiani ane chipikiri kristu haana kutisiyira zvipikiri kuti tizvinamate akatisiyira mweya mutsvene kubudikidza neshoko rake zviratidzo izvi zvichatevera vanotenda vachanga vaine chipikiri chepakutanga vachava zviratidzo izvi zvichatevera vanotenda vachange vari vemusangano randakatanga hapana raakatanga munoona here kuti inzwi riri kupesana zvakadini asi zviratidzo izvi zvichatevera avo vanotenda muzita rangu vachadzinga madhimoni hero shoko vachataura nendimi itsva vachabata nyoka hadzingavakuvadzi kana vakanwa zvinouraya hazvingavakanganisi kana vakaisa maoko avo pamusoro pevarwere vachapora zvinoimitarisai zvinhu izvi pamwe chete nemamwe ose magwaro aiswa pamwe chete.
Now that alone will not confirm it.
Zvino izvozvo zvoga hazvizvisimbise. Kwete zvachose. Ndipo apo isi mapendekosti tinopinda panzira yakatsauka. Ko Jesu haana here kuti vazhinji vachauya kwandiri nezuva iroro vachiti Ishe handina here kuita zvinhu zvikuru muzita renyu. Handina here kuprofita muzita renyu. Handina here kuita zvose izvi muzita renyu. Zvino Jesu akati ibvai kwandiri imi vaiti vezvisakarurama handina kumbokuzivai.
My brothers,
muri kuona here hanzvadzi dzangu nehama dzangu kuti sei ndichipomera nokupa mhosva kuchizvarwa chino. Unogona kutaura nendimi sevanhu nengirozi, unogona kutamba mumweya uchitenderera chechi yose. Izvozvo hazvinei nechekuita nazvo. Ndakamboona vechiMuhammad vachitamba zvakadaro. Ndakanzwa muna chiremba mumusasa wen'anga. Ndakaona varoyi vachisimuka vachitaura nendimi vachidudzira vobva vataura chaizvo zvaizoitika uye zvoitika saizvozvo. Ndakaona kunyange penzura ichisimuka yonyora nendimi dzisingazivikanwe. Zvino mumwe chete ipapo ndiye aigona kudziverenga uye zvaive zvadhiabhorosi. Haukwanise kuisa magumo ako emunaziyenda nakuenda pakutekenyezwa kwaunonzwa munyama. Satani anogona kutevedzera ose manzwiro aya. Kwete, zviri mukuziva Kristo. Chimwe chinhu chinoshanduka muupenyu hwako. Tarisa upenyu hwako ugofananidza neshoko ugoona paunenge uri. Uchizinzera zvemazviro kwazvo.
In spite of all these impersonations, false voice,
kunyange paine zvose izvi zvekutevedzera kwese uku, manzwi enhema, vaprofita venhema nezvimwe zvezvinhu zvose izvi zviri kusimuka, Jesu akati zvakadaro. Kunyange paine zvose izvi, kana munhu akanzwa inzwi rangu akanditevera iye ishoko.
Teererai
kutuma kwake kwatiri nhasi pakati pemanzwi ose aya. Izvo zvandakati zvinotora maawa kuti ndiburitse manzwi ose aya. Uye zviri kuvhiringidza vanhu chinhu chinosiririsa. Zvino mushure kwezvo hauwani pamwe mumwe mukana wechipiri. Unofanira kuritora iko zvino. Unogona kushaya mukana manheru ano. Unogona kushaya mukana mangwana. Ndezvino paunonzwa inzwi rangu usaomesa mwoyo wako semumazuva ekutsamwisa. Iye zvino ndiyo nguva yacho. Ino ndiyo nguva inogamuchirwa yokuti munhu kana akanzwa inzwi rangu zvinoratidza kuti inzwi rake richange riripo pakati penyonganyonga yose achine inzwi.
Voice will ever remain. Here it
Say, inzwi rake richagara riripo.
Herinoi iri.
Denga nenyika zvichapfuura. Asi inzwi rangu haringapfuuri shoko rake. Ngatingotorai tongoti mamwe maminitsi mashanu nokukasika. Munogona here? Mungagara here kwenguva yakareba zvakadaro kana maminitsi mashoma? Zvino ndichakurumidza. Ngatimbotorai vamwe vakanzwa inzwi iri vakariteerera. Maitiro arakaita kuti vaite zvarakavaitisa kuti vaite. Zvino ndichadarika magwaro akawanda pano kungoitira kuti ndichingounza kwamuri kuti rakashandura sei upenyu hwavo pamwe neavo vose vaive vakavakomberedza kuti vakazova sei vanhu vasinganzwisisike. Tinodana munhu asinganzwisisike. Munhu wose akatenda Mwari akaonekwa semunhu asinganzwisisike. Nokuti kana uri mumaitiro enyika, pane chakacheya manewe. Kuti uve muKristu, unofanira kunge uri munhu asinganzwisisike. Nokuti vose vanorarama zvine umwari muna Kristu Jesu, vachatambudzwa nenyika. Aive munyika, uye nyika yakagadzirwa naye. Uye nyika haina kumuziva. Nokukasika zvino, tereresai patave kuvhara. Adama akanzwa inzwi rake mukutonhorera kwemanheru uye akava nekuyanana naye. Pakanga pasina kupomerwa kuna Adama, akanzwa inzwi raMwari Zvino ndokuti baba zvino ndave kurara pasi kuri ndikotsire. Zvino ndokurara pasi Eva ari paruoko rwake, shumba, dindingwe nemhuka dzemusango ndokurara pedyo naye dzakamupoteredza. Pakanga pasina chinokuvadza, pasina nzira yokuti ungarwara, pasina kana kumbofunganya kuti aizomuka here mangwanani. Vakanga vachizomuka, Adhama akanzwa izwi rake nenzira iyo yaifanira kurinzwa. Asi rimwe zuva akanzwa inzwi remudzimai wake. Regai ndisiye izvi zvakadaro kwechinguvana. Asi akateerera kuinzwi risiriro, kunyange aive mudzimai wake, chinhu chepedyosa chaive akabatanidzwa nacho panyika. Sei asina kuita saJobho? Unotaura semukadzi benzi. Uye dai zvakadaro, rudzi rwese rwevanhu rungadai rwuri kurarama panzvimbo yokufa. Zvakashandura mararamiro evanhu nenguva. Asi akanzwa izwi raMwari akayanana naro. Asi paakatendeukira, ko akaziva sei kuti mudzimai wake akanga akanganisa? Rangarirai, zvaitapira. Tinofunga nhasi kuti sangano redu chechi, tinofunga kuti kubudirira kwedu nhasi ndiMwari ari kutinyemwerera. Zvinoratidzika zvakanaka, zvairatidzika zvakanaka apo Mikaya akamira pamberi pevaprofita mazana mana, uye nyika yose yaive iri yavo, uye vaFiristiya vakanga vari mairi kana kuti vaSiriya. Zvairatidzika zvakanaka. Vaprofita ava vaitaura kuti endai ikoko, ndeyedu, itorei. Asi rakanga risiri inzwi raMwari, uye Mikaya akatendeuka ndokutuka inzwi iri. Ko akaziva sei kuita zvakadaro? Nokuti chiratidzo chake chaienderana neshoko. Ndiyo nzira yoga yokuvimba nazvo nokuzviona nhasi. Zvinofanira kuve zviri pashoko. Zvino makacherechedza here mushure mekunge Adhama ateerera rimwe inzwi kunze kweinzwi raMwari? Mudzimai wake pachake. Zvino chechi iri kuteerera kuinzwi resangano yaro, vachipfekera muzvitendwa panzvimbo yeshoko, vachivarega vachirarama nenzira yavanoda, chero bedzi vachingoenda kuchechi uye vari nhengo yeimwe chechi. Ndizvozvo zvoga zvine basa. Chinhu chakabatana nemutendi nepedyosa pano pasi kwavari ichechi. Asi mutendi, mutendi wechokwadi, chinhu chakabatana naye nepedyosa, Mweya Mutsvene, ishoko raMwari. Saka munoona kuti Adhama akacherechedza chirano chake, zvino ndokunzwa inzwi raMwari richidana zvakare. Uye akanga zvino apfeka mashizha emuonde, asi rakanga riri inzwi rekupomera. Ko wazviitirei? Handizive kana America nhasi, kana nyika munyunganyunga yayo yezvekunamata sezvairi, uye America ichimedza, ichimedzwa, chichave chinamato chenyika nenguva isipi. Ndiani agere pamberi pangu? Ndinoziva kuti matepi, uye ichaenda pasi rose. Tine zvirongwa zvematepi kuti mharidzo yose inoitirwa pasi rose, dzimwe nyika dzose. Saka zvino kana mukatarisa mukaona makangomira mbashizha emuonde, kana inzwi raMwari rechokwadi richinge rabuda, havazivi zvokuita nezvaro. Zviri kuvhiringidza, havasi kuziva zvokuita. Nokukasika, Noa akanzwa inzwi raMwari raigadzirira kuponesa upenyu hwake, uye akateerera zvaakarayirwa ndokumira. Kana munhu akanzwa inzwi, zvinoteererai, nyatsozvibatai zvakanaka, musatadza. Kana munhu akanzwa inzwi rechimwe chinhu, zvino kana rikasimbiswa kuti inzwi raMwari uye riri munguva, zvino iroro uya richibva kumunhu, denga nenyika zvichapfuura. Asi shoko iri harigoni kupfuura. Noa akanzwa inzwi, zvino ndokupomera nyika. Zvino vaimuseka nokuti mharidzo yake yake yakanga isingaenderani nebudiriro yavo yesainzi. Asi kwakanaya nyika yose ikaparadzwa. Maona, inzwi rake rakaenda mbeu yakange ivetepo muzera roga roga zvanga zvakadaro Samueri akavhunduka paakanzwa inzwi ramwari kuti akanga kuenda mberi kunopomera Eri munhu akanga amurera munhu akanga ari baba kwaari ndokumurera nokumupa chokudya vashumiri hama ndodaro vashumiri nguva zhinji nokuda kwezvemasangano avo nezvitendwa zvitupa zvedzidzo zviri muhomwe yavo zvababa chaivo iro chairo sangano rakavarera nokuvapa chokudya nokuvakudza uye pamwe nokuvaisa panzvimbo yavo muchechi nokuvaisa muungano unofanira kuwirirana nezvavanodzidzisa maona chingava chinhu chakashata zvakadini kuti muranda wechokwadi wamwari akanzwa izwi ramwari zvino odzoka kuna maisangano vamwe chetevo oti mune mhosva nokuti hamusi kugamuchira shoko iri chinhu chakadini zvakanga zvakaomera Samueri asi akanga ari muprofita aitofanira kuzviita zvisinei kuti zvairwadza here kana kuti kwete akatongozviita kunyange zvakadaro Mozisi akanzwa izwi ramwari akanga akazara nedzidzo yebhaibheri aiziva zvose zvemukati nekunze asi zvakakundika akanzwa izwi ramwari Mozisi hahana kuzoramba ari zvaakanga ari uye hapana munhu anoramba ari zvimwe chete unogona kunzwa munzeve dzako inzwi richitaura asi ukanzwa mumwoyo mako inzwi richitaura muri kuona zvino wave kunzwa hauoni neziso rako unotarisa neziso rako unoona nemwoyo wako unoona chimwe chinhuoti handisi kumbochiona unoreva kuti hausi kuzvinzwisisa haunzwe nenzeve dzako unonzwa nemwoyo wako nguva zhinji nzeve dzako dzinonzwa inzwi ramwari rechokwadi zvino rinowa richibva pauri semvura inobva pamusana wedhadha asi kana wanyatsonzwa unonzwa nemwoyo wako zvino yose dzidzo yebhaibheri yomozisi aiva nayo akanga asati anzwa izwi ramwari asi rimwe zuva mwari vakadanira parutivi uyu mufudzi wemakwai aiva nemakore makumi masere ndokutaura naye zvino iye ndokuribata akaratidza kuti aiva mwari chinhu chokutanga chaakaita kuna mozisi kwaiva kusimbisa shoko rake ndiri kudzikako ndarangarira zvandakavimbisa zvino izvi ndizvo zvaakavimbisa zvemazuva okupedzisira aizomutsa vanhu kubva kuvahedheni pamwe nevimbiso dzose izvi ndakazvivimbisa akati mozisi bvisa shangu dzako nemamwe mashoko riremekedze zvinokandira tsvimbo yako pasi zvino chimuricha chakaoma chakatorwa mugwenga chikava nyoka zvino mozisi akaibata ndokudzokera pachinhano chayo zvakare maona aiziva kuti aive mwari nokuti mwari vakataura shoko ramwari iro shoko ravakanga vari kutaura vakati kandira pasi tsvimbo iri muruoko rwako ndiro shoko ramwari usaedza kuita zvimwe chetezvo harisi shoko ramwari kwauri ishoko ramwari kuna mozisi herinoi shoko ramwari kwauri kandira tsvimbo pasi yakashanduka kuvanyoka ndokuti zvino uri kuitya here isimudze nekumuswe heyo ndokubva yadzokera zvakare shoko ramwari kwaari chii chaakaita mwari vakasimbisa shoko ravo rave kuda gore kudarika gore rapfuura mumwe mudzimai muduku akanga ari kune rimwe divi renhare ari pamwe nemuparidzi webhaptist nemuparidzi wependekost akati hama Branham mwari vakandiita muprofita kadzi ndikati zvakanaka ndokuti munoziva ndakaudzwa kuti imi makati imi makapupurira kuti shumiro yangu yakabva kuna mwari zvino handaikwanisa kudaro zvinopesana neshoko saka ndakati mudzimai handizvo handitombokuzivi zvino muparidzi webhaptist ndakamunzwa ndakanzwa muparidzi wependekosti mudzimai akati zvakanaka ndine musangano pano zvino ndokuti ishe vari kuita zvinhu zvikuru ndikati ndinotenda nokuda kwazvo mudzimai akati ndikati pane here zvaati akakuudzai akati hongu ndine urongwa hwakakura pari zvino ndikati zvinoshamisa ndikati zvino urongwa hwenyu hwakaita sei ndikati koishe vakakuudzei vati enda kuphoenix arizona pane rimwe zuva rakatarwa Zvino ndichakupa the lost Dutchman gold mine. Zvino iwe uchatora ndarama inowanikwa imomo. Zvino uchange uchitsigira nemari mamishinari pasi rose. Ndipo patinoziva hedu tose kuti the lost Dutchman mine ingano. Ndizvo zvakataura. Ndakati zvakanaka. Ndichakutaurira maziviro aungaita kuti ndimwari here kana kuti kwete. Ndakati iwe ivapo nomusi wacho. Zvino kana ukawana the lost Dutchman mine anenge ari mwari. Kana ukasawana the lost Dutchman mine, zvadaro, tendeuka, ugobvisa mweya wekunyepa pauri. Ndiyo nzira yekuona kuti ndimwari here kana kuti kwete. Mwari vakati, Moses, kandira chimuti pasi, tichashanduka kuvanyoka. Akazviita, akati, isimudze, zvino ichazova chimuti zvakare. Akazviita, kana mwari vachinge vapa vimbiso yeshumiro mumazuva ano okupedzesera, vachaisimbisa nenzira chaiyo yavakati vaizozviita nayo. Zvadaro. Moziva kuti mune inzwi chairo muri kuteera kuchinhu chaicho nokuti ishoko riri kusimbiswa maona ndinorombondi zvakanaka Moses akaita maitiro akasiyana onai ku kusetsa kwechinhu chakaitwa naMoses zvinongova dzose kana uchitevera inzwi ramwari uri mupengo kunyika zuva rakatevera rakawana Moses nemudzimai wake agere panyurusi nechanana paudyu yake kana kuti ndezve kuchamhembe mwana paudyu yake zvino hevano iavo mukweguru uyu ane ndebvu dzairembera sezvizvi uye mhanza yake ichipenya chimuri chiri muruoko rwake achitungamirira kambongoro kadiki achienda achinyatsodzika akananga kuijipita nokukasika kwaikwanisa kwose mumwe munhu akati Moses uri kuenda kupi ndiri kuenda zasi kuijipita kunoipamba apo paya akanga azvitadza achiri murume wechidiki akanga akundika semunhu wehondo asi pano akanga ari kudzikako kunoipamba uye akazviita sei akanga anzwa inzwi ramwari uye ndokuriona richisimbiswa muzuva rake kuitira zvinhu zvaifanira kuzova muzuva rake akazviona pauro mufarisei wekuzviitisa akanyatsozara nedzidzo yebhaibheri sokukwanisa kwake asi rimwe zuva akanzwa inzwi ramwari akaona shongwe yemoto zvino ndokubva aziva kuti paiva nechimwe chinhu chakasiyana chakashandura upenyu hwake zvisinei kuti mafarisei mangani kana kuti ndavana gamarero vangani kanawo chimwe hacho chaigona kudanidzira kuna pauro wakanganisa wakanganisa pauro paakanzwa inzwi ramwari akaziva kuti raive rechokwadi petro ari wezvinamato zvachose achichengeta tsika dzemadzibaba akanga asingadyi nyama zvachose kwete changamiri akanga asinei nechokuita nayo zvachose akanga ari kunyatsochengetedza tsika dzemadzibaba pashoko rose usachiti hachina kunaka uye chine china ini ndichinge ndachichenesa akava munhu akashanduka akanga agadzirira kuenda kwese uko mwari vaimutuma mukuvhara ndingangotaura izvi paiva nemumwe murume pane imwe nguva akanga ari mutendi akanga afa kwemazuva mana akanga ari muguva ave kunhuhwa aora asi akanzwa izwi ramwari varakataura razaro buda muguva zvino kana vakamutsa munhu mushure mokunge atofa nekuora ko rinofanira kuita sei muchechi ichine upenyu mairi rinofanira kuvamutsa mumatakanana emazwi ose aya atataura nezvavo ezvekunamata ezvematongerwo enyika ehollywood zvose zviprofita zvenhema izvi pamwe nezvinhu zvose zvabuda pakati pezvinhu zvose izvi inzwi ramwari rechokwadi richadanana munhu akafira muzvivi nokudarika kuupenyu zvakare rinofanira kutora chechi yakadzokera kumashure roidanira kuupenyu zvakare zvino kwazvo rangarirai mukuvhara ndinotaura izvi ndobva ndavhara jesu akati nguva ichauya kuti vose vari mumakuva vachanzwa inzwi ramwari uye iwe ucharinzwa hazvinei kuti uri muchinhano chakaita sei ucharinzwa zvakadaro zvino vamwe vavo vachabuda kubva muguva vachauya kuzopomerwa vanonzwa inzwi asi rinenge richivapomera zvino kana ukarinzwa nhasi mushure menguva refu kana mukanzwa inzwi rangu musaomesa mwoyo yenyu sezvamakaita mumazuva ekutsamwisa zvino kana imi vanhu vependekosti mava kuzviunganidza muzvitendwa zvakare mune zvenyika muine chimiro cheumwari asi muchiramba simba racho musati mamuka murubuko kuti muzopomerwa nokuti inzwi ramwari riri kutaura nemi iko zvino zvino nemushoko richakupomerai nezuva iroro kana ungori mutendi anodziya inzwi ramwari riri kudaidzira mwoyo mako mangwanani ano uri mutendi anodziya isatendeuka iwe murume madzimai vakomana kana musikana asiri kuraramira kristu uye inzwi ramwari riri kutaura newe nemushoko rake uye richiti rega zvauri kuita isa wazviita nokuti uchazorinzwazve nerimwe zuva zvino richakupomera haugoni kuriramba riri kutaura newe iko zvino uye rangarira zvakarekodwa uye avo vanoita zvakanaka pamwe nokunzwa inzwi rake vachamuka mukururama mukubwinya kudenga saka uchanzwa inzwi ramwari pane imwe nguva richida mangwanani ano riri kutaura zviri pasi pasi mumwoyo mako kuti unofanira kutsauka uchibva munzira yauri kufamba mairi wotendeuka uchidzokera kuna mwari zvino rangarira vacharekodha inzwi iro riri kutaura nemwoyo wako kudenga uye nerimwe zuva kana jesu achinge adana zvino vose vari mumakuva vose vakanaka nevakaipa vachamuka zvino ipapo inzwi rimwe chete irori richazevezera zvakare kwauri muphoenix arizona nemamwe mangwanani esvondo paya mushumiri paakakuchengetai kwenguva yakareba achitaura nezveinzwi ndakataura newe kwokukutaurirai imi madzimai kuti murege vhudzi renyu richikura murega kupfeka zvinonyadzisa ndokuudza iwe murume kuti usiye kunyepa kuputa fodya ndokuudza imi vaparidzi kuti mudzokere kushoko ramwari muri kuona zvandiri kureva ndizvozvo inzwi riya rakanyorwa rinoti zvinogona kunge zviri izvo dai zvaireva kuti ndiuye sanikodhimo ndaitoedza kusvikako ndaiuya kwaari ndoendako pane imwe nzvimbo kuno murenje ndosvikoti ishe mwari ndiri pano ndishandurei zvino ndiumbei muchimiro chenyu dzoka kushoko pane apo pauri kuona kuti uri kusiya shoko dzoka chaipo ipapo nokuti ngetani yakasimbisisa pacho paine utera uye papi zvapo muupenyu hwako pawakasiya murayiro wamwari uchishumira tsika ndipo pachadimukira ngetani yako zvisinei kuti wakasimba zvakadini pane zvimwe zvinhu batirira paruoko rwamwari rusingashanduki ngatinamatei nhasi mushure menguva yakareba zvakadai ishe makati muchataura muchanyora mirau yenyu pahwendefa dzemwoyo handizive zvimire mberi kwangu chinhu choga chandinoziva chokuti ndiite kutora shoko renyu nokuriparadzira zviro kwazvo richapfekera pasi pemamwe matombo pane imwe nzvimbo ndinonamata mwari kuti mugotaura nemunhu wese wechidiki wese wemazera epakati mutana angava ani zvake taurai nemwoyo wangu she taurai nemwoyo yevaparidzi ava taurai nemwoyo weungano tinonamata baba kuti nhasi tichanzwa inzwi renyu uye tinoziva sezvazvaiva mumazuva asamueri chiratidzo chiri pachena chinhu chisisanyanyowanike uye chakashambisa vanhu ndizvo zvazviriwo nhasi tine zviroto nevaroti tine vatauri nevadudziri asi chiratidzo chiri pachena chichiuya neshoko rashe nekugadzirisa tinonamata baba vokudenga kuti inzwi riya rakanga riri kudanidzira murenje gadzirirai nzira yashe kuti tinotenda kuti mweya mutsvene anopa inzwi riya zvakare nhasi gadzirirai kuuya kwashe uye harinzwisisike nokuti pane mamwe manzwi akawanda anorishayisa simba nokuribuditsa kunze asi rine nyasha munzeve dzeavo vanorinzwa ndinonamata kuti mweya mutsvene iye zvino ugoita basa mumwoyo yedu tose zvino apo takakotamisa misoro yedu uye ndinovimba mwoyo yedu yakakotamiswa kana uchiziva kuti pane pamwe pausina kuteerera muupenyu hwako unoziva rimwe gwaro raunoziva kuti kudzidzisa kwebhaibheri kwausina kubatirana nako nokuti chimwe chinhu inzwi rehollywood raka kuita kuti uite zvimwe zvakasiyana. Pane imwe nzvimbo, imi vashumiri, makawana imwe nzvimbo mubhaibheri, iri chokwadi chaicho. Asi unoziva kuti sangano rako rinokudzinga kana ukazvidzidzisa. Uye uchinyatsoziva kuti ichokwadi chaicho. Kune imi vanhu munotora chinhu chisiri icho. Munorarama upenyu hwakatsauka. Imi vana baba navana amai musiri kuedza kugadzirisa vana venyu. Musiri kuedza kuvakudza. Mungagona zvamunokwanisa. Uye voramba vachienderera mberi nezvenyika. Zvakadaro. Asi muri kuisa mhenzaniso pamberi pavo. Zvino kana musiri kuzviita, inzwi raMwari riri kutaura kwauri. Usaite zvakadaro. Uye zvino musoro wose wakakotamiswa. Nemeso ose akavharwa. Uye dai Mwari vokudenga atarisa mumwoyo wemunhu uyo ane nzara uye awana panzvimbo yaakakanganisa. Zvino neruoko rwakasimudzwa kuna Mwari uchiti, Ishe, ndinoshuvira kuti inzwi renyu ribvise kusatenda kwese nezvinhu zvose zvisina kufanana nemi uye mundiite zvamunoda kuti ndive. Mungasimudze here maoko enyu? Apo uri, Ishe vakuropafadzei, Mwari vakuropafadzei. Zvino Bhaibheri rakati, Jesu akati, uye zvisinei kuti kune mamwe manzwi aya, asi kana munhu akanzwa inzwi rangu, mutevere, uchawana chishuwo chako. Ishe, nguva iri kupera. Asi Bhaibheri rakati, vose vakatenda, vakabhabhatidzwa, ndinonamata, Baba vokudenga, kuti wese uyo asimudza maoko ake mukupupura kwechokwadi, kuti shoko raMwari ravaverenga, ndokuona kuti vanga vachikanganisa. Handina kumbotarisa chikamu chepakati chavo. Hazvinei neni kuti nditarise. Ndezvenyu kuti mutarise, Ishe. Munoziva chinangwa nedonzo riri seri kweruoko rwasimudzwa. Vaitei kuti kubvira paawa ino vatsunge mumwoyo mavo. Kubva pazuva rino zvichienda mberi ndichatora shoko raMwari neinzwi raMwari ndigoritevera zvisinei kuti zvine mubhadharo zvakadini. Uye vabate mundangariro dzavo pavari kuenda chimbo chanyanduri. Ko Jesu anofanirwa here kutakura muchinjikwa ari oga, uye pasi rose richienda haro rakasununguka? Kwete, pane muchinjikwa wemunhu wose, pane muchinjikwa wangu. Zvino muchinjikwa uyu wakayereswa, ndichautakura kusvikira rufu rwazondisunungura. Zvino kana inzwi raMwari rotaura, ndichauya mukururama kwake, nokuti ndatevera inzwi rake, inzwi reshoko rake. Ndinovaisa kwamuri iye zvino, Ishe, nemuzita raJesu Kristu. Iye zvino takakotamisa misoro yedu, iwe chireurura pamwe nekuvimbisa. Ndiri kushamiswa nekakomana kadiki kagere pano, kari kumunyurura musoro wako. Zvino pane inzwi kuchechi. Ndini Jehovha uyo anopodza zvirwere zvenyu zvose. Ndiro izwi muchechi. Zvino mose imi munoda kupodzwa uye muchirarama upenyu hwakayereswa kushoko rose raMwari raunoziva kuti rakarurama. Uye unoda kupodzwa, handizivi kana ukangosimudza ruoko rwako, simudza ruoko rwako, Ishe, ndinoda kupodzwa. Zvakanaka. Zvinochengeta inzwi iri mumwoyo mako. Ndini Jehovha anopodza zvirwere zvako zvose. Rangarirai, kana shoko richinge rataurwa, rinofanira kuitika. Jesu wakati, Mariko 11:22, kana ukati kugomo iri, ibva, zvino ugorega kuzvipokana mumwoyo mako, asi ugotenda kuti zvawataura zvichaitika, unogona kuwana zvawataura. Zvino mumwe nomumwe nenzira yake, kotamisa musoro wako, wopupura, Ishe, ndinotenda shoko renyu, ndinonzwa inzwi renyu richindiudza kuti muri mumwe chete zuro nasi nokusingaperi. Ndave kufamba ndichidzika kunoisa maoko pamwana uyu, nokuti mudukusa kuti azive kuti chii chiri kuitika. Mukomana muduku anokosha, angaite mhumu pamwe nezera saJoseph wangu muduku. Zvino ndinoda kuti imi mose munge muchinamata. Ishe, ndanzwa inzwi renyu. ndinotenda. Baba vokudenga, tiri kuunza ungano iyi kwamuri kuti vapodzwe mutumbi wavo. Uye Ishe, hepano pagere mwana muduku anonzwisa urombo, anga achikwezva meso angu nguva yose mumaridzo, ndichiona mubereki agere akabata mwana muduku uyu.
There is a voice of God that rides over everything. And as this church joined together to make every commandment that I know how to do, the rest belongs to you, Father. I'm walking down and laying hands on that child.
Kuburikidza nezvemishonga yesainzi. Hapana tariro kune uyu mwana muduku. Pane inzwi ramwari nesimba pamusoro pezvose. Uye apo church ino tichibatana pamwe chete, tichiita kuti murayiro wose wandinoziva maitirwo awo, zvose zvasara zviri kwamuri, Baba. Ndave kufamba tichidzika kunoisa maoko pamwana uyu. Mwari Baba, nemuzita raJesu Kristo, ndinotsiura ichi. Regai simba raMwari, kupodza kwaMwari, dai pakava nemutsauko mukuru maari, mumaminitsi mashanu anotevera, dai vose vakauya kuna Mwari, kuti mupiwe mbiri.
Heavenly Father,
Baba vokudenga, makapa vimbiso,
ndizvo
zvoga zvandinoziva. Makapa vimbiso. Zvaitwa sokutaura kwazvakaitwa. Kana ukati kune iyi. Zvino ndiri kuti kune dhimoni rose rorwere. Kana rokutambudza. Rakasunga ungano ino. Rakasunga vanhu ava. Mweya wose wokusatenda. Ndiri kuti ibva pano. Nemuzita raJesu Kristu. Zvino tinoziva kuti zvakanyorwa uye zvino zvataurwa. Regai zviitwe. Zvipe kukudzwa nembiri kuna Mwari. Uye nemuzita raJesu Kristu zvakumbirwa. Iye zvino ini munogona kutenda. Uye muchitenda zvisine uri chii chaitika. Hazvisungirwe kudaro. Mbeu yadonhera ipapo. Kaya kanhu kaduku kari mukati mako. Inzwiriya uberekwe mwana uyu hazvinei kuti chinhanho chemwana chakaita sei. Munotenda kuti mbeu yaMwari yawira mumwoyo wenyu kuti mukomana uyu achapora. Vamwe mose muri kunamatirana mumwe nomumwe. Munotenda here kuti mbeu yaMwari yawira mumwoyo wenyu? Chirwere changu chapera. Zvino iwe wanamatirwa munamato wokutenda. Chibayirira hoko pasi. Zvino kana Satani akaedza, iwe dzoka ipo pano ndimire muchechi yechiSpanish. Mangwanani aya esondo, ndakanamatirwa munamato wokutenda. Uye Mwari vakavimbisa. Munamato wokutenda uchaponesa varwere. Uye Mwari vachavamutsa. Zvinofanira kuitika. Munozvitenda here? Itai amen. Mwari vakuropafadzei. Iye zvino ndave kudzosera shumiro kune hama Rose. Ndinofungidzira pano hama Jewel Rose.